manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 4/2024 makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanopikisa munyika vonyunyuta nekwavanoti kuenderera mberi kwekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwavari kuitwa nehurumende pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa mwedzi uno. Asi hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanoti vane humbo hwekuti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano mukuru weSADC uyu. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti mutungamiri waro vaObert Masaraure vari kuteveredzwa nevanhu vane motokari dzisina nhamba zvoita kuti vatyire upenyu hwavo. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo veruzhinji vari kuchema-chema kuti munyika maberekera ingwe, mumiriri wehwange Central Mparamende vaDaniel Molokele vebato rinopikisa reTRCC vanoti vamboshevedzwa nemapurisa paHwange Central Police Station apo vabvunzurudzwa nematikitivha edivi reLaw and Order kwemaawa anoda kusvika kumaviri pafungidziro yekuti vari kuronga kuratidzira pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa mwedzi uno. VaMolokele nemumwe kanzura wemuHwange vanonzi vazoregwa vachienda asi vakomekedzwa kuti vasapinda zvakare mukuronga kuratidzira. Kusungwa nekushungurudzwa kwevanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira kunonzi kuri kuenderera mberi vanhu vachisungwa zuva nezuva hurumende ichiti ine humbo hwekuti vanhu ava vari kuronga kuratidzira pamberi pemusangano weSADC uyu kunyange hazvo ichinzi haina humbowo hwayati yaburitsa. Vanhu vanodarika makumi matatu vanonzi vasungwa nemapurisa mukati memazuva matatu adarika vamwe vachiitwa kafira mberi pamberi pemusangano weSADC uyu. Kushungurudzwa kwevanhu uku kunonzi kuri kushorwa zvakanyanya nenyika dzakawanda dziri kupomera Zimbabwe mhosva yekumbonyikidza kodzero dzevanhu. Taedza kubata mutauriro wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vati tivabate mangwana. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMolokele.
Ichokwadi kuti nhasi ndamboshedzwa kupolice station ndazoenda hangu negweta ndakuwana gweta raenda neni koko ndikatara nevakuru vakuru vemapurisa CID Law and Order Section vakati kuneni vanzwa mahwahunga kuti ndiri kugadzisa vane kuhange kuti vaende kuHarare kuti vakure mabhazi vaende kuHarare kunoita mademonstration muSADC Summit. Saka hazvisi chokwadi, saka ndazviramba zvese kuti vanhu vacho vataura vamakuva varongotaura zvinosina chokwadi, saka havana umboone nyaya dzakadai. Saka vazoti kana muchida kuita mademonstration mokumbirawo kuti mapurisa vamubatsirei, musaita mademonstration musina permission yemapurisa, otherwise tinomusungai. Saka zvikanzidzokera kumba, hatisida kunzwa kuti muri kutoronga musina kutitaurira, saka ndazobuda kupolice station. But havana kundisunga havo.
Saka maenda muri mega here kana kuti vakudaidzaiwo nedzimwe nhengo dzebato renyu kana vamwe vagari vemuHwange?
Pane vamwe vakatosungwa nezuro vakatobata mustokisi akazotorera foni akatoshedza nhasi, then kune umwe kansira amboshedza futi achingobvunzwa. Saka vanenge vane list yevanhu vatotarisa kuti vavabvunze. Mainfomers avo obvious vanhu vanoziva vanhu vemusangano, saka vari kuvapa mazita ivavo.
Saka muri kutambira sei zviri kuitwa izvi tichiona kuti hakusi kuhange chete kune vanhu vari kunyunyuta nekushungurudzwa uku.
Zimbabwe dedu tese dai tichi respect ama rights ema citizens, you know, we are supposed to be a free country. But siri kuitika kuti wose munhu achabvumiri kutotopinda dhoiri uchipinda iri kwakunzwa kuda kupara mhosva wakuda kuita chichi. Saka we are not free in our country. Dai hurumende yarega kuita zvari kuita izvi tisununguke muZimbabwe.
Imi muri nhengo yeparamende, mune matanho amuri kutora here kuti nyaya dzinge dzichikurukurwa nyunyuto dzichisvika kuhurumende?
Tinomboedza ivhuno kudare reparamend, but maspeaker acho kataura vanzi hamukwanisi kutaura nyaya iyi tiri kumatare iyi. Saa vanenge vachingati kuti titaure ikoko. Saka inyaya inofanira kudhirwa nayo kunze kweparamend because inyaya yematongero enyika. Saka tofanira kuona tisusu semaZimbabwe toshanda sei pamwe chete.
Vanga vari mumiriri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molkele webato reCCC vari parunare kuHwange neStudio 7. Tabato murongi wemisangano muboka revechidiki muzano PF vataurai kandishaya avanoti vazvijaira zvekuti kana paine misangano mikuru kana makungano makuru munyika vanopikisa vanoita zvakasiyana siyana zvekuda kusvibisa zita renyika.
Tinoziziva kuti itsika yevatsigiri vemusangano unopikisa kuti panguva yega yega inoitwa misangano yakaitwa seyosadhaki weau neun vane tsika yavanoda kuita yekuita zviri kunze kwemutemo. Chinangwa chavo chiri chekuti Zimbabwe ionekwe senyika isina kunaka pamisangano iyi. Zvino iye zvino vari kunyara nekuti musangano wavakuitwa kuno vakarwa kwemwedzi yakawanda vachiti dai musangano warega kuitirwa muZimbabwe. Tavazoona taita sadhaki industrial week yabudirira vatungamiri vedzimwe nyika vachiti vari kuuya munyori wemubandiko resadhaki achiti no zviri kuitwa kuno vaakushaya kuti zvino vachaita sei. Saka ndopavaa kuronga minyonga vachiita minyonga munguva dzeusiku. Chinangwa chavo chiri chekuti musangano ukundikane dzahasha yevanhu vakundikana chinangwa chavo. Saka kuZimbabwe zvinhu zvakanaka, vanhu vese vanochengetedza mutemo nevanoda nyika yavariko. Vanyatirana vachamisa chavo havana kusungwa vari kukumba, vadiki havana kusungwa vari kukumba, mai vachamisa ari kukumba. Dai kusungwa kuine chekuita nekutsigira mapato anopikisa tingadai taona vachamisa vari mukati.
Asika pane vamwewo vanoti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza vana vezimbabwe kuratidzira murunyararo zvinhu zvavari kuti zviri kurambidzwa nehurumende pari nhasi.
Hakuna munhu akarambidzwa kuratidzira zvine runyararo. Kune mhanho dzinoratidza kuti munhu ari kuda kuratidzira zvine runyararo. Mhanho dzacho ndedzekuzivisa mapurisa. Kuzivisa mapurisa kuitira kuti ivo vacho vanenge vachiratidzira vave vakachengetwa vakatendeteka. Zvino kana kuine urongwa hwekuda kuratidzira husina ari pamberi pahwo, isu tine nhoroo ndekuziva kuti marongero iwayo ndo akaita kuti mugore ra2018 kuite mhirizhonga mugore ra2019 vanhu varasikirwe nemabhizinesi avo. Zvinoreva kuti pari kurongwa munyonga kwete kuratidzira.
Asiwo mapurisa haagone here kutanga aferefeta pane kuti vasunge vozoferefeta sezviri kutaurwa nevari kuti tiri kungoshungurudzwa pasina umbowo?
Aiwa, mukatonzwa munhu achiti ndashungurudzwa asina umbowo, muvhunzei kuti kosei vachamisa vasati vashungurudzwawo, sei vabiti vasati vabatwa. Izvi zvinongoreva chete kuti kune vanhu vajaira kuita mari gore negore. Gore rapera vakaita mari musangano wesadhaki uri kuDRC, vakaenda ikoko vakandoratidzira. Zvinovapfumisa. Zvino panguva ino muno muZimbabwe havachade kuratidzira rego, vaakuda kuita mhirizhonga sechavo kuti vawane kurarama ndokunobva mari dzavo. Izvozvo mapurisa haagone kuedza zvichiitika nekuti vakasiya zvichiitika zvinokanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvekune ine kuratidzira.
Vanga vari murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano PF vataurai kandishaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti mutungamiri waro vaObert Masaraure vari kutevedzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vari kufamba nemotokari dzisina manhamba. Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vamunyaradzi Masiyiwa vanoti motokari idzi dziri kuonekwa dzichitenderera pedyo nepamba pavamasaraure, izvo zvave kuita kuti vatyire upenyu hwavo. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyori wesangano iri vaRobson Chere vari muusungwa mushure mekuvhomorwa mundege nemusi wechina nevanofungidzirwa kuti vasori avanonzi vakavaita kafira mberi vasati vavapa kumaoko emapurisa. Taedza kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi, asi vati tivabate mangwana. Ngati nzwei hurukuro yataita navamasiiwa.
Chokwadi tatambira mashoko anoshuisa nekurwisanana panguva iyo ino yatinoona vanhu vachingosungwa zvisina zvinobatika. Tanzwa kuti vamasaraure zvechokwadi vari panguva yakaoma vari kutevererwa nemotikari dzavasiri kunzwisisa kumba kwavo dzasvika mota idzodzo vanhu ivavo vambotenderera kumba kwavo vachivatsvaka zvinova zviri kutirwesa neana panguva ino kutaura kwandiri kuita vamasaraure vari kutsvagwa nevavanofungira kuti vasori.
Zvikonzero zvipi zvamuri kunzwa imi zviri kuita kuti vange vachitsvagwa?
Vamasaraure tinovaziva havari munhu anorwira kodzero dzavanhu. Vamasaraure tinovaziva vari mukuru wavadzidzisi vanorwira kodzero dzavashandi vemuZimbabwe vanoda kuona vashandi vachitambira mari inotenga uye vachibatwa zvakanaka munyika yekwavo vasingabatwi senhapwa. Vamasaraure munhu anomhura unhu hwakafanana nekutyorwa kwekodzero dzavanhu munyika dzinosanganisira kodzero dzavashandi. Saka naizvozvo tinofungira kuti ndonyaya dzingava dzingaita kuti upenyu hwavamasaraure hunge huri panjodzi nokuti ndonyaya dzavanonyanya kufamba nadzo ndonyaya dzinovarwadza dzavasingadi kuona dzichiitika.
Saka vari kuenda here kunomhanyira kumapurisa kuti kune vanhu vavasiri kuziva vavanofungidzira kuti vari kuvateveredza?
Panguva ino tiri mushishi kuti titaure nemagweta avo kuti vagone kusvika vanomhanyara nyaya iyi. Magweta ndivo vachazotizivisa kuti kungava kwanzi kudii kumapurisa kana vabva kunomhanyara.
Pane zvamati manzwawo here pamusoro pavaRobson Chere?
Chokwadi, vachere vakarohwa zvakaipisisa vakakuvarisa vane mavanga ekurohwa vane marwadzo ekuti vari kuda kuti dai vakwanisa kuwana medication nokasira. Pari zvino chatiri kuziva ndechekuti vachere vanzivo vari kubva kwavanga vakachengetwa kuHarare remand vatransferwa kuti vaende kuchigroup maximum. Hatisati tava nezvikonzero zvinobatika kuti izvi zvingava zvaitirwei. Vakamirira kudzokera kudare redzimhosva mangwana vachere nevamwe vavo vanoti Namatai naSamuel Gwenzi.
Zvese zviri kuitika izvi kunhengo dzenyu zvinosiya papi mashandiro enyu makasununguka sesangano reHatuzi?
Zvinosiya mashandiro edu kutaura kuno achityisa zvekuti vashandi chaivo vanogamuchira nhare dzisina mazita dzichingova chichidzira. Zvakadaro vadzidzisi vari energized vari kutowana simba rakanyanya rekuti hakana zvinhu zvakadai zvichiitika. Vanofanira kunge vachibata pamwe vachirwira pamwe. Asi mashandiro edu sesangano reHatuzi asvika panguva yakaomarara kutaura kwandiri kuita.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vamunyaradzi masiiwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Kuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji ndozva tinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi zvekurima zvevechidiki zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavoka Ncube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. zvombo zvakandwa neIsrael muGaza zvauraya vanhu vangangosvika 10 nevasere kana kuti 18 kusanganisira vana kana kuti 4 vanga vakapotera mukamba ine matende evapoteri vekuPalestine vakatiza misha yavo iri mukati mechimwe chipatara. Ukuo munhu wekuPalestine auraya vanhu vaviri mune mumwe musha weMutel Aviv vanhu ava achivabaya nebanga. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Prince Tafara Mupindu avo vano vamukuru weHarare Residence Alliance uyezve vari mumwe wevechidiki vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYoung African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakawanda zvatinodzidza kubva kune hurongwa hweMandela Washington Fellowship, like from the lectures themselves, zvidzidzo zvatinotoita muma classrooms, and we also have zvidzidzo zvatinotowana muma communities zvatinoenda. Ndinokwanisa kupa muenzaniso wekushandira pamwe chete, yatokwanisa kuti collaboration nechirungu inokosha kana muchiva muri vanhu vanenge vaine one vision, vane muono wakafanana. Zvatakaita kunoku zvimwe zvakaita kuti ndione kuti chii chatingatore tichiendesa kumba inyaya futi yekuti volunteering, kuzvipira kuita basa mumacommunities atinobva, kuzvipira kushanda kunzvimbo dzatinobva. Nekuti kunoku ndakaenda kune nzvimbo dzinopfuura almost nzvimbo shanu dzatakaenda, tikaonawo kuti vanoshanda vachizvipira kumabasa avo vasingabhadharwi zvinounza chii.
Pakufamba kwenyu kunzvimbo dzakasiyana idzi, ndezvipi zvihombe zvamakaona?
Chinhu chihombe chatakaona ndechekuti vanhu vanova nekuti vano they own the developments, they own even the processes, which means zvinopa vanhu simba mabasa vanenge vachiita. Nekuti pamwe pacho zvinhu zvikaita sezvinobva kumusoro zvichida kuafekta vanhu vari pasi, zvinoita sezvinonzi vari kumusoro ndo vari kuudzira vari pasi. Asi tikaenda macommunities matinogara, munzvimbo dzatinogara, tikakwanisa kuzvipira, tikashanda kunyange pasina mari, zvinokwanisa kutibatsira sevanhu. Saka ipapapo ndinoti aiwa, dzidziso yandinoda kuti ndiende nayo kune vandinogara navo, tagara hedu tinozviita asi tava nekukwenenzvera kwatakaita kwekuti takukwanisa kuzviita zvichinyatsosvika pakuti ndopatinoti zvinotipa epundutso, zvinotipa maresults, zvinotipa zvatinenge takatarisira.
Pane vamwewo vari kungoda kungonzwawo kuti muno muAmerica ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvinogona kunge zvangokushamisaiwo, zvinhu zvamakauya mukaona kuno zvamaa musina kutarisira, kana kuti zvinhu zvekuti makaona zvakasiyana zvakawanda zvamungada kuti munogona kuudza kana shamwari dzenyu kuti aiwa pandakaenda pane zvinhu zvakati zvandakaona.
Tekuziva kwenyu nyika yeAmerica panhau dzetechnology, panhau dzamasaisai nepanhau dzezvizvino zvino zvinoenderana nemudziyo yatinoshandisa. Handingangoti pese patinenge tichifamba nepese patinenge tiri, aiwa kana iri nyaya yetechnology, ipapapo takadzidza zvakawanda. Zvimwe zvatinokwanisa kutorawo tichiendesa kumba, nekuti ya ndomagarirawo. Chimwe chechunhu chandinoda kutaura inyaya yekubata nguva. Munozivawo kwatinobva uko sevanhu, tine maitiro yedu sevanhu vekuAfrica, sevanhu vekuZimbabwe. Asi vanhu vekuno kuAmerica kana vakati 8 AM, ukatosvika na8 aiwa unokwanisa kunge watononoka. Chinhu chekuti ndakaona kuti chinobatsira pakufambisa kwekuitwa kwebasa, nekuti dzimwe nhambo chinoita kuti tisazokwanise kuwana zvatinenge takatarisira, mungave mumubatanidzwa, mungave mumba, mungava munharaunda, inhau yekukoshesa mabasa atinenge tichiita. Asi mabasa aya anofanira kuitwa nenguva. Saka nyaya yepunctuality handinoda kutaura kuti was a big lesson, chakava chidzidzo chikuru kwandiri kuti tikakwanisa kubata nguva muzvinhu zvatinenge takataurirana, aiwa sevanhu tinoenda mberi.
Kwa nasi togumira pano manzwa urukuro ya taita na wa Prince Tafara Mupindu avo vanoshanda ne vagari vemu Harare ne Koromonzi vari mpasi pesangano re Harare Residents Alliance. Vanga vari muno mu America pasi pechirongwa che Mandela Washington Fellowship. Dino kutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu cha nasi cheve chidiki. Dino kupaye zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndiri mu Washington DC.
Tinotenda Taboka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chechitendero chatinokupai musi wesvondo wega wega pano pa Studio 7. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC. Nasi tichapiwa shoko na mufundisi Richard Moyo. Mufundisi Moyo ndewe kereke yechiedza chevatendi vanoparidza vari ku South Africa. Mufundisi Moyo sanganai nevateereri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Makadi iko mose vana va Jehovah mwari kwa muri matsimana nyika anokwasai ndi mufundisi Moyo.
Regai ndisakupedzerei nguva. Tipei shoko ranasi mufundisi.
Nasi shoko ratipurari zvaro rinobva kuna Nehemia chapter 4 kuchaveringa verse 1 2 ne 3. Pane musoro masoko uri pano vavengi vanoidza kuvadzivisa asi vaJudha vanotsungira pakuvaka Jerusarema. Asani Bharati wakati achinzwa kuti tovaka rusvingo akatsamwa akava nesungo wazo akaseka vaJudha. Tu akataura nehama dzake nehondo yava Samaria akati vaJudha ava vasine simba vanobateiko vachasimbisa panhare here vachapedza nezuva rimwe here vachararamisa mabwe pamaturunuru akatsa here. Tobia muAmon wakanga amire naye akati chinhu chipi nechipi chavano vakakana gava rikakwirapo richakoromora rusvingo rwavo wamabwe. Haleluya. Vano mwari ndine sukorota nezaru nhasi remurume wakanga achinzi Nehemia. Wakanga ari munhu wakanga ashanja kune imwe nyika ashandira umwe mambo wakanga achinzi Atastasta. Asi Nehemia wakanga achirangarira kunyika yekwake nokuti waiziva kuti pane pakakoromoka pane pakasata panori pandovakwa panogadziriswa. Zvino iwe mwana weZimbabwe pauri ipapo kwauri kunyika yaugere kana kwauri kwauri kusanda iva nokurangarira kuti nerimwe remazuva ndofanira ndidzoke ndidovaka rusvingo rwakakoromoka mukati meguta rekwedu nokuti dzimwe nguva ndiwo wasauri mwanakomana dzimwe nguva ndiwo wasara unofanira kuti undodzoka undovaka single guta rekwenyu. Ndinoziva kuti vana Sani Bharata Tobi havazhinji vane mweya wakaipa vasingadi kuti mudzoke mundosimudzira guta rekwenyu vasingadi kuti musimudzire muye kwenyu vada kuonai muchitambudzika vada kuonai muchivhiringa nokuti Sani Bharata paakanzwa kuti vaJudha vadzoka kundovaka wakava nokutsamwa akaseka nokuti waiziva kuti hakuna chinobudirira. Vamwe vakati chero vakanyavaka zvakaita sei gava rakauyapo rakakwira vachauyisa midhuri. Kune vamwe vanhu vane utsinye nokuti Ezra naye wakanga ambozama kuda kundovaka asi vakanyorera tsamba kuna mambo vakavavhundutsa mambo akavatadzisa asi Nehemia wakamira nesimba akati rusvingo urwu rinofanira kuti ruvakiwe. Asi kunonzi vana Sanibharati naTobhiya vaida kuvavandira usiku tovaurayi asi vakaramba vachivaka. Ndinoziva kuti mukati meupenyu variko vasingadi kuti nyika yeZimbabwe ive zvairi nhasi igone kumira igone kunaka. Vana Sanibharati naTobhiya havadi kuti rusvingo rugone kuvakwa nekuti vanoziva kuti rusvingo wakavakwa rutava rusvingo wakanaka kana vana vakadzoka vakavaka guta rekwavo richava guta rinoyemurika. Asi vanotoziva mhandu nevavengi kuti kana tikaramba tingovadzivisa kana nokuvavhundutsa vachadzokera kumasure. Asi nhasi uno ndinoti variko vanofara nokuseka kana vachiona muchitambudzika vanofara vachiseka kana muchiteverera mabhawa kana vanasikana vemukati meguta vasingarorwi kana vanakomana vasingarori vanenge vachifara kara umwarora vanhu zvaana kuna kwazvinosvika achasewa vana. Asi ndionezera Jesu Mwari mupenyu unorarama kana tikaramba tichinamata pamwe chete hakuna chisingaperi hakuna chisinoramba tichavakateri rusvingo urwu. Saka ngatirambe tichingonyengetera kuna Mwari nokuti tinoziva kuti variko vakamira mukati meupenyu hwedu. Rangarira pauri ipapo kuti pakakoromoka mukati mumusau kwenyu ndepapi panoda kugadziriswa. Rega kuvarairwa nekuda kwomweya waSanibharati naTobhiya. Nehemia wakati ati kwaari kusanda wakanga mira namambo akakumbira mambo akamutendera. Saka zvino ndinoti mweya wamwari pauri ipapo uchakutendera zvose zvifambe zvakanaka undovaka iro guta undovaka pakakoromoka kunyange vasingadi kubatsida nokuti mwari ari kwaanoziva hakuna chinoramba saka ngekuti dzoka mudikani undosimudzira guta rekwenyu dzoka mudikani undosimudzira mushawo kwenyu undosimudzira pakawa tinoti regai ndinamate mutsaro mwana komana mweya mutsvene sowa masimbo ose Jehovha mwari ndinonyengetera nokunamata panguva dzino baba ishe mwari wamasimbo kubosoro kudenga tirai vana venyu baba vari kuda kuzama kuti vandodzoka kundovaka rusingo rukumba kwavo asi vari pevana sani brandi vatobhiya vakamira nesimba vanovavhundutsa vanotimira hondo dzakasaya kuvavhundutsa kuti vasadzoka mwari wamasimbo kudenga totaridzaivo simba nenyasa neropa rajesu rinovazatiraruye amen
aiwa kwanhasi regai tigumire pano tinokutendai zvikuru mufundisi mwoyo neshoko ramatipa vateereri ndinokutendaiwo zvakare nemi kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare svondo rinouya ndinokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
tinotenda Evans tinodawo kupa kutenda kuchikwara cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa
vakuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji ndozvatinoita pastudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi zvekurima zvevechidiki zvemadzimai nezvimwewo chipiri tinoite izviya
hakudani anonzwa muineni tavo kancuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection
kupa chitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo
kuchina kunei
china ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa ngatikurukurei madzimai muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Makateerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Munhau dzemitambo vamwe varayiridzi venhabvu munyika vakanga vanyorera kuti vawane basa rekurayiridza chikwata chenhabvu chenyika chemawarrior vanonzi vari kunyunyuta nekwavanoti kutarisirwa pasi kwavakaitwa nekomiti iri kufanira kutungamira nhabvu munyika yeZIFA Normalization Committee ichipa basa iri kumurayiridzi wekugermany Michael Nees bepanhau resunday mail rinoti varayiridzi venhabvu vanomwe vemunyika vanoti Genesis Mangombe, Bruce Grobella, Saul Chaminuka, Taurai Mangwiro, Tulani Sivanda, Tekshua Chiragwi na George Mbwando vakanga vanyorera basa iri asi havana kuripiwa. Bepanhau iri rinoti vaviri vevarayiridzi ava Mangombe na Grobella vari kubvunzurudza nzira dzakashandiswa mukudoma Nizi semurayiridzi akakunda vose vakanyorera vanosanganisira vamwe varayiridzi venhabvu vekunze kwenyika. Nees anonzi akapiwa basa iri kwemakore maviri achipiwa mari inoita zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora ekuamerica pagore kana kuti $150,000 mari iyi ichibva kusangano rinotungamira nhabvu yepasi rose reFIFA mitambo yekastolaga yatambwa nhasi munyika yapera seizvi Bikita Minerals 0 Arena Movers 0 Caps United 1 FC Platinum 0 Chegutu Pirates 1, Highlanders 2, Tail 1, 0, Wange 0, kuchiti Blauwe Chiefs 1, Dynamos 1. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu, anokuoneka here mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.